Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei noemi soroye na udzanasi muvuro gunyana 14-2015. Vaimbove nengo yezano PF vatemba mliswa vanoti vachangirai ndivo vanofanira kutungamira mubatanidzwa wemapato anopikisa kwete ya Mai Joyce Mujuru. Vabiti vanoti vave kuenda kunoita hurukuro nevatungamiri venyika dzemusadak. Vanhu vakapwanyirwa dzimba kuCaledonia vanoenda kumatare. Mutuwini Kesti Coventry anoti makwikwi emaOlympics ekuRio ndiwo achave kupedzisira. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu mumapato anopikisa. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 909 a.m. 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.